Kwazwai, Maria Zimbabwe. Ndino mkamchira mchirongwa chedu cheve chidiki. Chandino kupakurai, sondo rega rega. Ini ndini Maikove. Nasi mchirongwa, tinamuzare Stabile Dewa. Wesangano re Women's Academy for Leadership. Tumata nyayeje matambudziko arikusangana nevanhu kadzi. Tichitarisa kuti nasi, izware International Women's Day. Ngatiendei kuna Stabile, tizwe zvizere. Nzware Stabile Dewa ndino mukamuchira mushonga chedu makadi yenyusisi.
Right, mirisei kuma mai.
Aiwa, is 3939. Nzware Stabile, nasi zware International Women's Day. Tudzewo maundiro enyu pamusoro pezuvai.
Zuvare International Women's Day iro rinokomemoreswa musi wa8 March gore rendigore rakatikoshera isu semazimbabweni especially semadzimai nevanasikana izuva rinouya kuti tizotemberera zvatiri kuita mumacommunity zvatiri kuita muupenyu hwedu zvatiri kuita kuburikidza nekusumudzira nyika semadzimai nekurespektwa kwemarights edu semadzimai and zuva iri rinokuuya takatarisana nenguva yakaoma zvikuru munyika yedu yezimbabwe apo madzimai ari kusangana nematambudziko akawanda zvikuru and inini takamirira organization yandoshanda yewapo tioto madzimai yakwana nguva yekuti timuke tibatane tishande pamwe chete kudimanda marights edu sezvinotaurwa muconstitution hatifanhi kurara nenzara hatifanhi kutambudza hatifanhi kutora kumashure ngatibatanei tiise government yedu to account pazvinhu zvavari kutadza nekuti zvadzitisa semapromisira vakambotiita munguva dzisaru
Muzvare Dewa tirikunzwa kuti hanzi muzvikoro umo vechidiki vakawanda vari kusangana nedambudziko rekuti vane varayiridzi vanoudza kuti tikaita zvepabonde ndokwanisa kukupa magrids ekuti uendere mberi kuchikoro chinhu chikuru ichi chiri kusangana nevechidiki here ichi
izvozvo chaizvo and zviri kuwanikwa pamalevels akasiyana from high school matertiary macolleges kumayunivhesities uko kwekuti unongochiziva kuti kumba kwenyu kwamuri kubva vatoita zvekusanzurudza kuti school fees iwanikwe ukwanise kuenda kuyunivhesity and you cannot afford to so saka pamwe pacho unopedzisira wakumanipuletwa nemalecturers kana mateachers echirume kuti ngativareitese ndikukwasise so that uende kumberi izvi zviri zvinhu zvisina kunaka zviri criminal zvinotyora mutemo and tinokurudzira vasikana vari kusangana nematambudziko akadaro varipotiwo kumaorganizations akaita sana wapisusu even kuenda kunana musasa vachiripota maviolations akada even kunana zvinasu chaiko chaiko kuti zvigadziridzwe and varume vanoabusa sexual harassment vachirepa madzimai vashungwe nekuti hazvisi pamutemo
tichitarisa matambudziko aya taura zvakawanda pamusoro pekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhukadzi munyika inyaya inogadziriseka here uyezve ndiani wacho anofanira kutora danho rekuigadzirisa
ini maonero angu machallenges atiri kufesa izvozvo semadzimai ingori nyaya yelack of political will from maleaders edu kusatongoda chaiko chaiko because zvinhu zvingori simple kuti vanhu vangowana chikafu vanhu vangowana mvura yakachena machallenges atiri kunyanya fesa ari kukonzereswa nenyaya dzecorruption and zvinenge zvakangonaka kuti vakadzi tivaise pakona vanhu vari kuti ira apa kuti vazadzitise maresponsibilities avo semaleaders and zvinhu zvinogadzirika easily mamwe dzimwe nyika dziri kuzvitawana kunana South Africa kunana Rwanda munomatika kunana Botswana hakuzoita zvekuti munhu anongodyira 1 meal pazuva makuseni kusvikira masikati pamozongodyira manheru pamwe kana kuti anodyira manheru masikati nemakuseni osvikira nenzara zvemunomuzvazonyanya up to us madzimai kuti tibatane tidimande marights edu ainow zvakaoma tikada kupinda mumugwagwa tichivatidzira vanhu vakadzi vanorohwa vamwe vachire pavamwe vachisungwa but yatokwana nguva yekutonyatsoshinga tichitsvaga dzimwe nzira dziri pamutemo dzekuratidzira kuti hatisi kufara
aiwa tinotenda Muzvare Stabile Dewa nekupinda muchirongwa kwamuri ndoti happy International Women's Day Zimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tiri kusangana zvekare nemusi wechipiri pachirongwa The Connection papeji redu reFacebook paVOA Shona chirongwa chinotanga na 8 tichizopera na 9 PM tichange tichienderera mberi tichibata nyaya yezvekukosha kwezuva reInternational Women's Day kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei message paWhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318 munokwanisa zvekare kutibata paTwitter nepaInstagram @BigMyke3BigMyke3 ndiyo username yangu nguva yangu ndiyo yadyanana muri yeZimbabwe tinosangana nemusi wechipiri anokonekai nemufaro ndini wenyu Mike Hove ana mama vanhukadzi happy International Women's Day bye bye